Moma hotera senzvimbo dzinowanzo kusasanirwa nevakawanda mange michiiswa makondom senzira yekudzivirira kupararira kweHIV asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo. Mumwe mukuru munational aids council vaamin mupofu anoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV aids. Sachigaro veSupreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Duwa vanoti ichokwadi kuti vechitendero chechimuslim havafariri zvekuti makondomu aiswe mumahotera vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muZimbabwe. Vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondomu kukurudzira upombwe.
Isusu kwatiri manje hatiti use condoms because Mwari akataura kuti upombwe haudiwe. Tikati chisevesai condom, we are promoting kuti aiwa ichisiyai asi itai nenzirai. Saka Qurani inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe.
Sheikh Duwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipfambi, vamire nemuduwa mumwe chete uye vasapinde-pinde vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechimuslim. Vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asisina makondom, pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze.
Mahotels avo, they are not observing international standards. Mamwe acho akawanda acho. One munoona imomo, mamwe acho achisiri mahotera ava manightclub. Muchiona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour. Zvino zvongoti munhu anouyawo kune cheupombwe chake 1 hour. Arovarwa obuda. There we as Muslims, we cannot entertain such places.
Vanotiwo vanonzwisisa basa reNational AIDS Council, asi zvakakosha kuti veNational AIDS Council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti zvirongwa zveNational AIDS Council kusanganisira chekupa vanhu makondom zvakakosha chose mukurwisana neHIV uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose. Dr. Gwinji vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondom.
Hausi mutemo wehurumende, ndimutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno. Zvinenge zvichingoti kana makaitawo muenzi munoita just minoendera nomuenzi iyeye, asi paanobva munosara muchiita kazva munofanira kuita. Havasi vese vaenzi vasingadi kuvaona makondomu iyaya, saka tinenge tichikumbira vanotiranyira mahotera acho naye kuti vaite maadjustment yavo vakananga nawo ne the national program, but at the same time taking care of their visitors. These visitors come and go to specific rooms which they can then clear of those things.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondomu, makondomu aya haafaniri kuve pose pose mumahotera. Zvichakadai, mukuru weZimbabwe Council for Tourism, iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera, vatich wingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa reNational AIDS Council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi mukudzivirira zvirwere. Vati handi nyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondom, vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri, nekudaro makondom haafaniri kuonekwa pese pese. Vahwingwiri vatiwo vanhu havarambidzwi kushandisa makondom uye mamwe mahotera anitori nezvitoro zvinotengesa makondom nezvimwe. Pataenda pamhepo, tangetisati tanzwa kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika, umbowo kubva kuUNAIDS hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane HIV kana zvichienzaniswa nenyika dzemusub-Saharan Africa dzakaita seZimbabwe, uko vanhu zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vese vaine HIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.